think chinhu chikuru chekuti tingadzidzwe neAfrica pane zvakaitika kuRwanda ndechekuti kana paine kusawirirana kusasvike pakuurayana nekupondana kwevanhu, nekuti mushure mekunge zvese zvapera munozomboona kuti muri vanhu vamwe chete ende muchada kuti mufambe muri pamwe chete kuti nyika dzenyu dzienderere mberi.
Vamwewo vanoda kuti vatarise zviri kuitika muZimbabwe nezvakaitika muRwanda, vachitiwo Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuRwanda zvichitarisa nyaya dzekuregererana. Munoona sei nyaya iyoyo?
Hatingi tinodzidza zvidzidzo zvakakura pani, nokuti kuRwanda ukaona zvakazoitika ndezvokuti vazopedza zvese kurwa kwavaiita uku, zvakazoita kuti nyika yavo ibatane isvike pekuti iye zvinezvi yaakutova nyika inoyemurwa muAfrica mese, inyaya yekuti pakaita action yekuti vagadzirise zvakanga zvaitika. Hatingi vakasvika pastage yekuti vakasvika vose pakubvumirana kuti genocide yakanga yaitika yange isina kunaka. Saka kubvuma ikoko nekuti munhu wese anobvuma kuti zvechokwadi zvaitika munyika medu hazvina kunaka. Saka ngatibudai pachena tigadzirise zvinhu, ndo chinhu chekutanga yatingati early action kana kuti early admittal, ndo iyi yatinoona kuti yakakura yekuti nyange kwose kunenge kwaitika dambudziko rakadai even kwedu kuZimbabwe pane zvakaitwa zvisina kukura hundi, chinangwa chiri kuita kuti tirambe pari zvino tichingonzwa nyaya iyoyo vanhu mwoyo yavo yakabatikana, inyaya yekuti hapasati hatisati tasvika panguva yekubvuma kuti chiitiko ichi chakaitika zvechokwadi ende uyezve idambudziko riri munyika medu